matoko aya akabuda pamusangano wangu wakarongwa nesangano rewomen and law in Southern Africa kana kuti WILSA wekukurudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika musangano uyu wakaitwa paEden Lifestyles Lodge kumasvingo muzvare vimba yemutunami webato rinopikisa reLabour Economics and African Democrats kana kuti LEAD vanoti madzimai anosanganawo nenyaya dzemhirizhonga yepabonde munyaya dzezvematongerwo enyika zvinozopa kuti vashaye chidokwa-dokwa chekuda kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwebhora rembabvu rinenge richitambwa.
Especially for us young ladies, the moment yaunoda kuti upinde mupolitics kana kuti uvewo utange kuparticipata mune zvinhu zvematongerwo enyika, unonzi what are you going to offer? Tomboti nyaya yesexual harassment, dzimweni dzenguva unogona wakutopedzisira wava kutonzi danana nesenior officer.
Kunze kwemhirizhonga musarudzo dzemapuraimari, sarudzo dzemuzimbabwe dzinozivikanwa pasi rose nenyaya yemhirizhonga nekudeuka kweropa. VESADAC, African Union neUnited Nations vari kukurudzira runyararo musarudzo dzegore rino. Akataura pamusangano uyu inhengo yebato rinopikisa veCitizens Coalition for Change kana kuti CCC amai Tendekai Matara, vakatiwo handinyore kuti mudzimai awane mari yekutsvaga rutsigiro.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka ikonomikali. You'll find out kuti munhu wemukadzi ndiye akatarisana nefemili. Mumba munoda kudyiwa, magetsi anoda kubhadharwa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Kuti uchibatanidza nekamari kauri kuwana kuti ubve waendesa kuti kunozvitengesawo like market yourself politically, zvinobva zvatonyanya kugozha. Unlike vanhurume, munhurume can abandon the family, akatarisana nokuti ari kuda chete kupinda paari kuda kuita.
Izvi zvakatsinirwawo namuzvare Princess Ushendi Baba vebato reZANU-PF.
Yes, it's some of us women, we are not financially stable.
Yes.
At the same time, yes, unenge oneka business kako, but if they not sustain you kuti upinde primary elections uchikukwidza nevanhurume, and vanhurume vane potential yakanyanya kudarika vakadzi. Yes, vakadzi takawanda hedu kudarika vanhurume, but isusu madzimai futi tine dambudziko rekuti tinodzikisirana pachedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuwisa amai Patricia Mganhiri vakati donzorawo nderekuti madzimai awanewo mikana yakafanira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nenhau yekuti vakadzi havanawo zvikwanisiro, havana mabhizimusi, saka sarudzo idzi kuti vanhu vange vachikuziva, vachikunyatsokuvhotera, vanenge vachida munhu anenge avapawo zvimwe zvinhu zvinobatika. Saka ipapo ndo pamwe pavanorudza nekuti varume vanozongouya vopa vanhu zvinhu zvinobatika.
Vaenderera mberi vachiti vari kuita musangano iyi kumatunhu akawanda kuti vakurudzire madzimai asarase mbereko nekufirwa, asi kuti arambe akatsungirira kuti apinde mune zvematongerwo enyika. Ko, iwo mapato ezvematongerwo enyika ari kuti kudii panyaya yezvekuwanisa madzimai mikana? Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muTCC amai Ellen Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvakawanda kubudikidza neGender Task Force zvekukurudzira madzimai kuti akwikwidze musarudzo.
Zvatakaita, takaita mbunda kenzi yatinoti an informative program yeakadzi kuti tivaudza kuti process inosarudza macandidates yakamira sei stage by stage, so that kuti pavasvike panomination kuti vanominate vasarudzwe kuti ndivo vachapinda kumakanzira kana kuti maMP.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZANU-PF vatafadzwa mukadi vati bato ravo rine bandiko remadzimai reWomen's League iro riri pamberi kurudzira madzimai kuti awaniswe mikana yekukwidza zvigaro zvose.
Tinotenda nokuti ndokunatsotondera kweiko musangano weZANU-PF une bandiko ramadzimai rinonzi reWomen's League. Bandiko iroro ndo rinoshanda zvakanyanya namadzimai echikuru nevechidoko vachibatsirana neWomen's League kuti madzimai akurudzirwe kuti ange achikwanisawo kumira kuti vapinde pazvinzvimbo zvokumiririra musangano muhurumende kupalamende nekumakanzuro.
Vati pasarudzo dzakaitwa dzekutsvaga vamiriri vebato ravo gore rino, uwandu hwemadzimai akakwikwidza pamakanzira nemuparamende hwakakwira vachienzanisa negore ra2018. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.